Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 19 2017
makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kanzuru yeguta reHarare yoronga kubvisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zviine vagari mubudget rayo ra2018.
Vanhu votyisidzirwa kumaruva nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF apo vari kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vakawanda votarisa zvichabuda muzano PF zvichitevera chikumbiro chematunhu. Chekuti bato iri riite kongresi yechimbi chimbi inogona kuona amai Grace Mugabe vachiita mumwe wevatedzeri wemutungamiri webato iri
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC
Guta remasvingo rabatana nemamwe maguta mukubvisa vanhu vanotengesa mumigwagwa siri pamutemo. Izvi zvasiya vanhu vakawanda vasina mufaro. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Nhasi tanga chiri chipatapata masvingo. Mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma
mapurisa ari kuti tibve anotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu saka hatina kumugwa tingakwanisa kuti tiinde nekuti ndozvinoraramisa mhuri ndobva nobva sikokidzi dzavana vedu ndobva nobva sadza redu rinodya ndobva nobva zvose saka kuti tibve zvakafanira kuti tifi
Vanotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevakanzuru mumwe vanotengesa mapepa nhau vanixon kwirirai vati vakachamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani
pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro mapurisa zeta rapi zvikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose manewspaper mubvise panapa asi tazoinda yedu ikoko kucentral ndokubva tanotaura nevakuru vacho tozofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tinoona minista kubva tichikura tinoziva kuti manewspaper anowanikwa mustreet But nasi ndugu tomuka tichinzi tibe mustreet vanhu vemanewspaper vanhu vowana kupi news kana kuti information voita access ye information sei
vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa Muzare Bridget Musasa avo vachangobvisa zvidzidzo kuuniversity vati munyika hamuna mabasa izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa
isu zvokutoti batabatawo kuti tiri kudzingwa pano nekuti last Fridayo ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo chikanzi go and create employment saka isusu tiri kucreata employment ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona mabasa acho neemayouth hakuna vakatiti create employment tiri kucreata employment nekutengesa panapa saka vakatidzinga tizotonocreata imwe kupi employment yavakataura
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinoi vakalebutsomondo vatiwo kanzuri yemuchinoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa nekudaro vacharamba vari mumigwagwa
Amatambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pachaya yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu inongotaura kuti tokutsvagira kwekuenda but havana land yachove kuti vanhu vavanotengesera kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa mavhenda arongowanda each and every day mavhenda arongonyuka inenge yatoeketa nemausiku maizana chete
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati makanzuru anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kuraone kanzura weguta remasvingo
isu sekanzuru hatina kunge tagara pasi tikasa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa na president Mugabe maererano neaya mavhenda ari kuHarare. Sanona sekuti ndozvavari kungoita muno, but as council hatina kungoita gara pasi tawirirana kuti aiwa ndamodzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuro yeguta reHarare iri kuronga kubvisa mari yemvura inobhadharwa nemunhu wese kana kuti fixed water charges pamwe nekubvisa muripo wezvikwerete muurongwa hwayo webhajeti regore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vachizivisa bhajeti regore rinouya nezuro manheru, sachigaro wekomiti yezvemari mukanzuro yeHarare vaLaxon Mukunguma vakati mari iyi ichabviswa kubva mumisha yese, uye mari yemvura inosungirwa kubviswa mwedzi wega wega ichaderedzwa mumakambani. Vakatiwo zvimwe zvavari kuronga mubhajeti ravo re320 million ndezvekuderedza mitero yemabhizimisi nemaindastry, kuderedza mari yemarezinesi yemabhizimisi, kuderedza mari dzinobhadharwa nevemakombi pamwe nekuderedza mitero yepamisika yekanzuru. Vakatiwo mari inobviswa muzvipatara nemakirinika yekanzuru hadzisi kuzokwidzwa gore rinouya. Mutauri wekanzuro waMichael Chideme vanoti kanzuro yakateerera zvichimo zveruzhinji mukuronga bhajeti iri, uye vanofunga kuti richagadzirisa matambudziko akatarisana nevagari.
Zvinoafekta hazvo maoperations yekanzuro, asi tiri kuona kuti vanhu vanga vakaremerwa vachikundikana kubhadhara mari, saati hatitimborerutsira vanhu.
Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare vaPrecious Shumba vanoti vanofara chose kuti rwendo runo kanzuru yateerera zvichemo zvevagari, uye zvingafadze chose kana hurumende ikatambira bhajeti iri.
So kwatiri isusu nyaya yekubviswa kwefixed water charge chinhu chakatikoshera, asi tinoda kuti kunyange wabvisa fixed water charge kunofanirwa kuwe ne yatigati transparency mukufambiswa kwemari dzinowanikwa mukanzuro.
Vatiwo vanofunga kuti kanzuro iyi haisi kuita izvi kuda kufadza vanhu sezvo gore rinouya kuine sarudzo, uyewo vati bhajeti iri rinogona kurambwa nehurumende kana gurukota rezvemadhorobha nematunhu. Vasevhia Kasukuwere vebato rezano PF vakaona sekuti makanzuro aMDCT ayo anotonga muHarare ari kuda kuita zvekutsvaga rutsigiro.
Parichaenda paminista, isusu tinoona sekuti minista wachaona kuti zvinorerukira ani kunyanya. Kana vanhu vakanga vaine zvikwereti zvakanyanya vari kunzvimbo dzavanofungidzira kuti ngedze one way Zanu PF, minista wachagona kuomesa musoro kunyaya dzemasalaries neadministration. Wachatsvaga imwe nzira yekusimudza nyaya dzinobata makadzalazi.
VaHardlife Mudzingwa veCommunity Water Alliance vatiwo pane zvimwe zvisiri kuvafadza mubhajeti reHarare. Vati hazvifadzi kuti kanzuro iri kuronga kukwidza mutengo wemvura mumisha yese muguta kubva pa25 cents per 10 cubic meters kusvika pa70 cents per cubic meters mumisha inogara veruzhinji, kwozotiwo kubva pa40 cents kusvika pa70 cents mumisha inogara vashoma.
Asi tine dambudziko rekuti vabva vakwidza mutengo wemvura kubva pa25 cents per cubic meter kusvika pa70 cents, inova iyo around 150% increment. Saka izvi zvinobva zvadiridza mabenefits angaifanira kunge achiuya nekuderedzwa kubiswa kwakaitwa mafixed water charge.
Zvichakadai, kanzuro yeHarare nhasi yatanga chirongwa chekusangana nevanotengesa mumugwagwa nevemabhizimisi nechinangwa chekutsvaga nzira dzekupedza dambudziko renyonganyonga iro ratekeshera neguta. Vachitaura pamusangano waitwa pamuzinda wekanzuro nhasi, vakasanobata chinzvimbo chomunyori wekanzuro amai Josephine Ncube vati hazvigoni kuti vanhu vaite madiro ajojina muguta nekutengesa pese pese, vachiti mitemo inofanira kutevezwa, uyewo vanhu havafaniri kuvhara mugwagwa pamwe nekutengesera pamberi pezvitoro kana mabhizimisi evamwe.
Ndinini ndakamirira City of Harare, tiri kuti city yedu inogona kuaccommodate everybody. There is no need yekuti road yese ivharwe nezvingoro mota dzoshaya pekufamba. There is no need yekuti titengesere pamberi peshopu iyo ichitengesa zvinhu izvozvo isakawaridza patipa. There is no need yekuti makombi a driver achienda nepamusoro pepavement anenge achida kukrosa kubva kusaidi kwa Julius Nyerere kuenda uko wobva watsika mapavement pavement yese yosara yakadini yapwanyika because mota dzaakufamba papavement. We need order.
Asi vanotengesera mumigwagwa vaudza kanzuro kuti mitengo yavanobhadhariswa yakawanda chose uye kanzuro inongoita zvinhu zvayo isina kunzwa pfungwa dzavo. Vatiwo hapana nzvimbo dzekutengesera dzinokwana munhu wese uye dziripo dzacho hadzina zvikwanisiro zvakaita sezvimbuzi. Hamaincuve vati kanzuro yavo ichishanda nehurumende ichatarisa zvichemo zvavo, asi pari zvino chirongwa chekubvisa vanotengesera pasingabvumidzwe chichaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bato remDC inotungamirwa navamogen tsvangirai rinoti nhengo dzaro matunhu akawanda emunyika dziri kumanikidzwa nevakuru vakuru vebato rezanupf kuti dzipe nhamba dzemareceipt adzinenge dzapiwa pakunyorisa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa munyika yose. Mutauriri wemdct vaobed gutu vanoti imwe nyaya yavari kutambira ndeyemasabhuku anonzi ari kuda kubhadharwa kuti anyorese nhengo dzavo tsamba dzinoratidza kuti vagari vemumabhuku aya idzo dzinodiwa kuti vakwanise kunyorisa kuvhota.
Vagutu vanoti bato ravo riri kuwana zvinyunyuto zvakadai kubva kumatunhu anosanganisira Gokwe Sesami neGokwe South kudunhu reMidlands, Mbire kumashonaland Central, Maramba Pfungwe kumashonaland East pamwe neNyanga North kumanikaland. Vanoti vakatosvitsa nyunyuto yavo pamusoro penyaya iyi kuboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Sachigaro veZEC amairita Makarau vaudzawo Studio 7 nhasi kuti kusvika pari zvino vanhu vanyoresa kuvhota vave kusvika pamazana masere ezviuru kana kuti 800,000 munyika yose. ZEC inoti inotarisira kuti panopera chirongwa ichi vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe vanenge vanyoresa kuzovhota musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezano PF panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navagutu.
Ichokwadi, tiri kuwana mareports kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Izvo ndabva kuwana report kubva kuward 2 yeGokwe Chireya constituency. Yekuti vanhu vari kunzi mareceipt aya atinopiwa tabva pakunyoresa paubvr vari kunzi vasarende mareceipt avo kuvakuru vezanupf munharaunda dzavo vachinzi atomachengeta ndisu navakuru vacho. Vamwe vari kunziwo uchingopedza kurejesta wapiwa chipepa icho chiya chiresipi chiya unovuya nacho tonyora serial number yacho mubhuku ratinaro iri kuitira kuti paunovhota tine serial number yako nepastation paunovhotera papolling station, saka tinozoziva kuti unenge wavhota zvakadii, wavhotera ani.
Asi vagutu vamwe vanobvunza kuti zvinobatsirei vari kutora mareceipt aya nokuti kuvhota hakusati kwasvika. Pachazosvika musi wekuvhota havazivi kuti munhu anovhotera ani.
Kuvanhu vakawanda mumanharaunda umu matinogara kunyanya kumamisha kwatinobva uko zvine indimidzesheni inotyisa izvozvo zvokuti vazhinji vanobva vatotichera asina kurohwa mbama kana bhutsu kana chii. Iyoyo itori indimidhesheni yapamusoro yemhando yapamusorosoro, saka chero pasina zvazvo zvinozoitwa but inzira yokuvhundutsira vanhu. Saka tichiti zvinhu zvakashatisisa chaizvo.
Nhengo dzenyu dziri kumhangarawo here kumapurisa zviitiko zvakadai?
Kwazvo dziri kumhangara, but chinozonetsa ndechekuti vaenda kumapurisa kudaro mapurisa acho anobva atyawo futi kuti vasunge nhengo dzezano munharaunda dzavo.
Ko veZEC vari kuti nenyaya iyoyi?
Takakwidza nyaya iyoyi kuZEC. Saka veZEC zvaamaoko avo kuti vachiona kuti vangaita seisu takavapira zvinyunyuto zvedu nezvichemo zvedu.
Mutauriri webato reMDCT vaobet gutu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, mamwe masabhuku ekumasvingo anoti ichokwadi kuti ari kumanikidzwa nemakanzura eZANUPF kuenda nevanhu vavo kunonyoresa uye kunotora maserial numbers ari pamapepa ekunyoresa aya. Masabhuku aya anotiwo makanzuro aya ari kutyisidzira vanhu kuti vachaziva munhu wavanenge vavhotera musarudzo dzegore rinouya. Tanonoka Wandewe Studio 7 ataura nemumwe sabhuku uyo akumbira kuti zita rake risaburitswe sezvo achityira upenyu hwake.
Semasabhuku titati isu tinonzi tiunganidze vanhu vevanhu vemuvillage makoka wovati kundoregista munesevera sure kwahwen tosvika aya voregista vapedza kuregista tasvika kumusha vanofanira kundipa maresiti avo ndonyora maserial number avanoenda kuvaudza kuti maserial number tinonyora tinoitira kuti iwewe wabva unovhota wapipichiwa unozoonekwa pakuvhota kwauchaita.
Ndimwe munovaudza zvese izvi here kana kuti pane vamwe vanovataurira izvozvo?
Isu tisi tinenge tataurirwa namakansela tinoda masabhuku tondoungana kuna kansela votiudza izvozvo kuti ndozvamunofanira kuita kuvanhu.
Kana imimi mukaramba kuita izvozvo vanoita sei?
Isu tichazondobvunzwa nakansela kuti zvatakaita zvatakakuudzai zviri kuitika here. Koita kuti vanhu ivavo kunoku vakadivhaidwa kuti vanovhotera pakati mavhillage anobva udiviri ukuku anoenda kuprimary mavhillage anobva nokuku anoenda kusekondari.
Zvakaitirwe izvi sokufunga kwenyu imimi?
Vanonge vachida kuona kuti apa pavhotwa sei uku kwavhotwa sei.
Saka ndive zeke vakadaro kwamuri?
Saka tinoona sokuti zeke nemakansela aripo zvinenge zviri kupindirana pakutaurirana kwavo.
Saka moita sei?
Ipapapo ndopanoda kuti noita nokuti zvinoona kuti ndozvokutoti paifanirwa kunge kune vamwe vanhu vanouya kuti vadzidzise vanhu mushure mokubva vanhu kundoregista. Kunofanirwa kuti kuteverwe vanhu vachitaura navanhu vanodzidzisa vanhu zviripo chaizvo chaizvo.
Vanga vari vamwe sabhuku vanobva kumasvingo varamba kudomwa nezita ravo vachitaura vari parunhare kumasvingo kokare naTanonoka Wande weStudio 7.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavhanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavhanhu, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North neSouth; Mount Darwin North neWest; Mashonaland East, Mudzi North, West neSouth; Mutoko East, North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje Central, East, North neWest; kuMasvingo, Chiredzi East, West, South neNorth; Mwenezi East neWest; Chivi South; Matebeleland North, Lupane East neWest; Binga North neSouth; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapfungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeSpain nhasi yaparura urongwa hwekutorera dunhu reCatalonia kodzero yekuzvitonga mushure mekunge mutungamiri wedunhu iri apika kuti achaenderera mberi nesarudzo yekuzvitonga.
Yeah. Vanhu vangangosvika vana vaurayiwa muTogo inove nyika duku iri kumadokero kweAfrica. Izvi zvaitika mukurwisana pakati pemapurisa nevanhu vari kuratidzira vachida kuti utongi hwemutungamiri wenyika iyi vafori Nasibe huchipera.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato rezanupf uye vari gurukota rinoona nezvemari vaIgnatius Chombo vaudza Studio 7 nhasi kuti mangwana vanenge vozivisa nyika nezvematanho achatorwa nebato ravo panyaya yekuita Congress yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress. Dare repolitbureau yezanupf rakati matunhu ose azive nyaya iyi uye zvinenge zviri kubuda pachena kuti vakazvitambira kuti paitwe Congress yechimbi chimbi. Congress iyi iri kutarisirwa kuitwa muHarare muna zvita. Vakawanda vanotiwo nyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya chigaro ndiyo yapa kuti vakawanda vatsenge mandire nemavende. Vamwe vari kuda kuti bumbire rivandudzwe pave nevateedzeri vemutungamiri vaviri, mumwe ari mudzimai. Vamwe vanoti vanoda kuti paitwe vateedzeri vatatu. Asi vamwe munyika vanoti kunetsana uku kwave kupa kuti matambudziko enyika adzike midzi vanhu vachirwira chigaro. Mukuziya nyaya iyi tabata nhengo yezanupf inomirira Bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba uye nhengo yemdct vapishai muchauraya. Tatanga nekubvunza vamuchauraya kuti kunetsana muzanupf kunokonzera matambudziko api munyika.
Matambudziko ari muzanupf ari kukanganisa kufamba kwebudiriro munyika kana kuti kugadziriswa kwematambudziko ari munyika, nekuti zvaakuitika ndezvekuti vanhu type yegovernment yetinayo muzimbabwe ngechicommunist, like yekuti the ruling party is the government and the government is the ruling party. Saka energy yezanupf yaperere kumafaction, havasi kuchaita address maproblems akanangana nenyika. Saka izvozvo zvaakudhonzera upenyu hwevanhu pasi.
Honorable Chinotimba,
handifungi kuti pishani zvekuti government chii. Government vanhu, including pishai. Saka government zviri vari including pishai. Iye naiye pishai ndiye munhu futi akapinda mumafashe. Ili sedzo kuti iye ataura kuti ngatidai. Akanga achingorwa namangoma wakwe, nhatsvangirai, nhakupe, iri azodzingwa. So you cannot talk about the faction of another party. You are only faction of Futi Wakadzing. The government is people like Pishai. If Pishai Wakadzing 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 Wakadzing, how can the ruling party who? Because Anvanika Kunzwa, Kunelan, Wakadazana Pishai. Sakana Pishai can have a single watching wow.
Vamuchauraya, pindurai tinzwa. Hanzi imiwo vanopikisa muri kuita basa rekubatana pahuro, nekudaro mungataure kuti zanupf iri kukanganisa zvinhu.
Aiwa, tingoti vachinotimba munhu anosanganise zvematongerwo enyika nezvemukombe kuopposition kwedu kuMDC. Hatisi kuMDC tiri kufamba tiri chinhu one. Tine one presidential candidate yedu inonzi Morgan Tsvangirai, uyo akakwanise kukokorodza vese vana vake vanga vambofome kana mamwe mapati, vana Biti, vana Welshman, vese vakauya vana Skala vakati mutungamiri wedu ndi Morgan Tsvangirai. But kuzanupf zvakuitika izvozvi ndezvekuti uko mai mujuru akatandaniswa uchimhanya kudotito. Tiri kunzwawo kuti vamunangagwa vakazoponera kusouth africa vapuwa maice cream, vana mutodi vari kuenda kumajere and so on. So there are a lot of problems dziri kuitika kuzanupf. Kuti uchazoziva kuti waakurana hurumende izvozvizvi ndiani, pane problem. Uyewo vava kuita system yekuti hapasisina continuity, every now and then kwaane cabinet reshuffle. Saka continuity mugovernment hapasina ngenyaya yemafactions iwayo.
Good. Nyaya yekurwara kwamunangagwako iyo Tsvangira akarwara kari pakadoma. Tiri kutozwawo kuti makamupawo futi ice cream. Saka you don't talk about kuti munhu akarwara akaenda uku. Iye anotaura pisha iyo kuti Tsvangira akazodai totenda dzamwa mombe dzasara nebenzi. Nokuti achisatasvika mu 2018
Hakuna wakawanda warukutora mbabana kutuwa kutuwa pasi ino kubatana. Hatika batani na pisa ya kazinga. Ndikupe ui. Eshwa the truth. Saka hongata kutaka sanga nika mkombe we. Ngoe kie re mkombe wato kana kute ngoe wine. Inina ame zion. Dirimu zion ini. Eche chikuwa. Kaya ura zini zinokuti nika hii. Iwa kike. How can you rebuild nika? Tika na kuti nika ngaida. Iwa ono unawa oti kuma British. Musapa chinoti basakati. Unawa oti kuma American. Musapa chinoti basakati. That's not it.
Vamchora eto ratings.
Ngapi
ma problems emunyika anokwanisa kupera kana tichinge tine stability in the government. Then tokwanisa kunge tine process economy yakanaka. Saka tinofanira kugadzirisa politics zvenyika. Politics zvenyika is to restore political confidence by bringing in a new government.
Nengo MDCT vapisha mchauraya variparunare kwa mtasa kumanikaland. Manzuko kubwa kunengo inomira Zanu PF kubuera South mudare paramende va Joseph Chinotimba variparunare muarare.
Kwe makore makumi maviri, Amerika yange yakatemera Sudan zvirango zvokusatengeserana nokujidzana munyaya dzeupfumi. Amerika yakabisa Sudan nevatungamiri vayo pazvirango izvi zvondorapera nemusi wa 12 Gumiguru ichirumbidza zvinhu zvishanu zvakaitwa neSudan zvinosanganisira kuregera kweSudan kurwisa matunhu eDarfur, South Kordofan neBlue Nile, kuzarura nzira dzokuti rubatsiro rusvike kuvanhu vese muSudan, kusa Viringa South Sudan kushanda zvakadzama neAmerica mukurwisa mapoka anopfurikedza mwero uye kubatsira kweSudan kuchengetedza runyararo mudunhu iri pamwe chete nokudzivirira mabasa akaipa aJoseph Kony mukuru webato Reload Resistance Army. Mutauriri webazi rokuchidzana nedzimwe nyika muAmerica Imai Heather Nowet vanoti maitiro eSudan mumwedzi mipfumbamwe yapfuura anoratidza kuti hurumende yeSudan yazvipira kushanda neAmerica, asi vachiti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti muSudan muve nerugare. Izvi zvinosanganisira kuwedzera nzira dzokusvika kune vanoda rubatsiro, kupa vanhu kodzero dzavo nokuvatendera zvitendero zvavo uye kusadzidzana neNorth Korea. Sudan yakatiwo yave kurega kutsvaga zvombo kuNorth Korea, apo Amerika yakati ichange ichitarisisa kuti Sudan inofambisa zvinhu izvi sei sezvo Amerika isingade kunzwa nezveNorth Korea. Asi pari zvino, Amerika icharamba ichitora Sudan seimwe yenyika dzinobatsira vanopfurikidza mwero uye icharamba iri mumaziso ebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedza runyararo muDarfur, zvakakonzera kuti zita romutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir risvitswe kudare guru rinotonga avo vanonzi vakapara mhosva dzemuhondo, vakapfurikidza mwero pavanhu vavanotonga uye vakauraya vanhu vazhinji vasina mhosva. Amerika inoda kuona vakapara mhosva idzi vachitongwa. I might know it, vanoti Amerika icharamba yakatarisa uye inogona kushandisa dzimwe nzira kuti Sudan isadzokere sure pazvinhu zvishanu zviri kurumbidzwa neAmerica. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokumira kwakaita ukama hwayo neSudan. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Vateereri musakanganwa wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nasi apo tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001202465 0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Kanzuro yeGutare Harare yoronga kubvisa mitero inoiswa pazvikwereti zvinenge zvine vagari mubhajeti rayo ra2018.
Vanhu vochisidzirwa kumaruva nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf apo vari kuenda kunonyoresa kuvhota.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri ndokusiyai mwina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lon, tungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
One of the primary goals of the U.S. mission to Zimbabwe is to help expand inclusive and sustainable economic opportunities and to increase the number of Zimbabweans who live longer and healthier lives.
Oyiko okuqakathekileyo esikujongileyo ukuthi senze amathuba okuthi bonke abantu bakhule.
Umsekeli womeli welemelika eZimbabwe yonkosazana Jennifer Savage unikeza inhlanganiso elupane Women's Development Trust uncedo lwemali engabazi inkulungwane ezilikhulu $100,000.
Ama interest charges lawa akadiswa afake kuzakamuzi.
Umunisipala wedolobho leHarare unquma ukwehlisa ukwehlisela izakhamizi inhlawulo yemithelo yama rates.
I-commission ebona ngezokhetho ithi sekubhaliswe amagama abantu abafika phose isigidi esisodwa i-1 million kuluhlu lwabazavota olwe-biometric registration oluqalileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameli wemelika eZimbabwe unkosazana Jennifer Savage lamhla unikeze inhlanganiso yelupane Women's Development Trust uncedo lwemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu i-$100,000. Imali le ngeyokubaphathisa kunhlelo zokuzithuthukisa ezigoqela ezokulima lokuthunga. Kubika uNompumelelo Moyo.
Siyaxolisa okwamanje sizalipha enye indaba engayisiyo le esizayiphalona ngekamanisipala wedolobho leHarare osenqume ukwehlisa inhlawulo yemithelo yama-rates yezakhamizi zalelo dolobho okubikwa kuza kwehlisa inhlawulo zamanzi lama-license okusebenza kwabakubhizimusi ngesilinganiso esiphakathi kwamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kusiya kumachumi amahlanu ekhulwini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Leli nyathelo limunyethwe kuluhlu lwenhlelo zokubuthaniswa kwemali yedolobho leHarare elebudget ngomnyaka ozayo ka-2018. Okumqoba kulezi nhlelo yikwehliswa kwenhlawulo yamanzi kanye lamalayisensi anikezwa abamabhizimusi ukuthi basebenze. Umnumzana Gilbert Hadebe, yena ongumeli wa-28 kukhansilini yaseHarare, usichasisa ngaleli nyathelo.
Ama interest charges lawa akadiswa afake kuzakhamuzi akade ku-10% per year. Sikume ukuthi kufuze akhutshwe kulabo abazabuya bazohlala phansi lekhadi leHarare besista athiwa ngama-payment plan. Ama fixed water charges akhutshwe complete ngoba sabona ukuthi zaphumisa ngalutho ngesikhathi abakhona ngaso ufikisela kathesi ukwenzela ukuthi kube lula ebahlalini ngoba indubo yamanzi vele kade ikhona kusukusela nakusukusela.
Uh Radebe uqhube ethi lelo nyathelo lijonge ukuhuka abazosungula amabhizimusi kilo ngesikhathi kubhekwa ukhetho lomnyaka ozayo oka 2018.
Asikwenzelanga ukhetho lo kodwa sibe lokubona ukuthi ibhajethi yethu inyaka ephelileyo kade isiba ibhajethi yama-figures noma izimali ezikhulunywayo kungela lokho okuphumayo.
Umnumzana Jeffrey Moyo ngumunye wezakhamizi zakuleli dolobho laseHarare oveze imbono yakhe ngaleli nyathelo.
Vele siyakwazi ukuthi ama-elections azaba khona 2018, bakwenzela ama-elections kuzayenza ukuthi zibe nzima, bazawathola ngapha ama-chemicals okufaka emanzini.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo laye upha imbono yakhe ngenyathelo le-council leli.
So singakakhangela ukuthi ngathi imbadalo zabe zime kanjani, kuqala sikhangela ukuthi ibhajethi le yona ifuna ukulungisana. Yikho okuqakathekileyo ukuthi ama-rate akhwelile kumbe ayehlile, ngakusonto eqakathekileyo. Eqakathekileyo ukuthi yena umasipala uplan ukuthi imali ayisebenzise ukuthi ngathi benzeni eminyakeni ozayo. So yikho sisakukhangele njengenhlanganiso abantu abafika ngolwesihlanu ebese siphumela lokugabadwa olusitshela ukuthi ibhajethi le abantu bayisapoti kumbe bangayisapoti.
Ngesikhathi sokhetho amabandla ezombusazwe eZimbabwe avame ukuthabisa abantu ngokwehlisa indleko zamanzi lokunye ukwenzela ukuthi bathole amavoti. Ngakho-ke abaningi bathi leli ngelinye lamanyathelo asethethwe ngabezombusazwe ukhansile ukuthi bathole amavoti. Owayengumphathintambo wezombusazwe wezabelo umnumzana Gracious Chombo ngekhetho lika-2013 wenza okufanayo, kodwa umeya weHarare umnumzana Bernard Manye yeni uyalandula lolu daba esithi njengecouncil bakwenzele ngabakwenzelanga ukuthola usekelo. Imele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Pep.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara. Manicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West. Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West. Mashingu, Chirezi, East, West, South and North. Mwenezi, East and West, Chivi, South. Matabeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South. Matabeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane. Nsiza, Nsiza, North and South. Nkabazwe, Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
I-Commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi sekulabantu abafika phose isigidi esisodwa i-1 million asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota lokhe uhlelo lwe-biometric registration BVR luqalile. Ilizwe likhangelele ukubhalisa amagama abantu abangafika izigidi eziyisikhombisa i-7 million lapho lolu hlelo lugqitshwa ngenyanga kazibandlela womnyaka ozayo. Lokhu kuveza mgceke ukuba kuzaba nzima ukuthi iZEC ifinyelele ukubhalisa abantu abaleminyaka edlula 18. Isigaba seMashonaland yiso esesibhalise abantu abaningi asebedlula kancane inkulungwane ezilikhulu i-111,881. Kuthi isigaba seMatabeleland North sesibhalise abantu abalutshwana asebefika inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,795 kuphela.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi ukugada amabhasi abantu besiya ekhaya ukuyabhalisela ukuvota ikuchitha isikhathi. Zithi kazilathemba lokuthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilibezela. Kubika uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kulabantu abalutshwane abalentshukuntshu yokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota abaphakathi kweZimbabwe, abaseBotswana bona bathi labo balamadolo nzima bengathembi ukuthi noma bengaze bebhalise ivoti labo lizadala umahluko. Umnumzana Titus Nxumalo uthi abantu sebedinwe ngenxa yokuthi ukuvota akubaletheli nguquko.
Abantu kungahambi ukuyabhalisa ekhaya baba sebadela. Indaba leyi ayikazi produce any positive results. Yikho abantu sebediniwe sebedelile abantu. Sebebona kungcono umkhumbulo nalo ukuthi akwehlukwane ngoba amavota akazi abancede lutho.
Lo njalo ngumbono ogcizelwe umnumzana Carlton Tembo othi abantu sebediniwe ngokuvota ongabasizi lutho.
I-law voter registration abantu bakithi ayizange isethuswe ngitsho nakancane ngoba sivele yinto ade si-expecta. Abantu bakithi sebanyamba sebakhathala ngoba for the past 37 years awukazisincede ngitsho nakancane. Kunceda uThembo uyabe evotele le mbulo yakhe sizadla senze konke sirhole kodwa wena on the ground kuyanzimela even lami omvoteleyo ukubana ngikumele laphana.
Abanye abafana lomnumzana Andreas Moyo bathi bandla lezanu PF liyenza ubuqili okudala ukuthi abantu bengazimiseli ukuyabhalisa becabanga ukuthi impumela yokhethwa isizaziwa lo mdlalo ungakaqali.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukusuka lapha usiye eZimbabwe usiyarejistela ukulungiselela lona ukhetho lolu oluzayo ngonyaka ozayo yimali. Imali yangkhona iyavela ngayo niveli ngikho. Njalo enye into esidanisa abantu ukuthi sekuyiminyaka leminyaka silanda ukuyavota eZimbabwe okuguqukayo akukho. So kungaba ngcono nje umuntu azihlalele kuzatshintsha ngesikhathi sakho.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma nje ukuvota kuqakathekile babona kungcono ukugijima bezamela imuli zabo hatshi ngokuyabhalisa.
Njengoba lesibona sikhapha eBotswana sizenzela imisebenzi yethu lathi sizama ongabisela abantu bethu ukudla. Siyayibona sibe registration exercise le khona kodwa kayisisizi ngalutho ngoba singaze sivote abantu bakhona bona laba abeluze balokhu behlize ezikhundleni. So kugcina vele kungasisizi ngalutho thina.
Lokhu luqalile uhlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric verification registration kule nani eliphansi elibhalisileyo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamuhla kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokususwa kwabathenga bethengisa impahla emigwaqweni emadolobheni atshiyeneyo okwenza abesifazane behluleke ukuphandela imuli zabo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kubikwa sokufe abantu abane ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwebezomvikela kwele Togo labantu abatshengisela besithi bafuna umbuso kamongameli Faure Gnassingbé ufike emaphethelweni.
Ugatsha lwezomvikela kwele Afghanistan luthi kufe amasotsha edlula angamatshumi amane ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabahlamuki besitalibani lamasotsha lamhlanje ekuseni. Lolu gatsha luthi amatalibani alitshumi afile kodwa bona abesitalibani bathi kwelabo icele akubulawanga muntu.
Ngesikhathi uhlelo lokubhalisa amagama abantu kuluhlu lokuvota selufike phakathi laphakathi, ugatsha lwezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission selulamagama abantu abafika phose isigidi esisodwa, i-800,000. Abantu bamadolonzima ekubhaliseni lokhu ngezizathu eziningi ezimbalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, uNkosazana Thabita Khumalo, endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Max Mkandla, onguye osungula lingxoxo.
Ngibhodile lapha ngilandelela uhlelo lona lelo ukuthi abantu kungani bengasukumeli phezulu, ngase ngilandelela lezindlini ngikhangelela lapho kuyikho okubhaliswa khona. Ngithola ukuthi abantu kakubatshelwanga i-voter education le kayize ngibe khona. Izekhi yaphiwa imali enkulu yi-United Nations kumbe yi-European Union whatsoever. Lenye yasuka kuzani leyo. Akuzenge besinyelele ebantwini, azenge kube nomhlangano yayibuthaniswa kumbe ukubona abantu behamba ama-door-to-door abantu zabakwazi. Abanye bebenzela ukuthi thina sikwazi ukuthi sihlala sivota. So kathese siyamangala ngathi sithi thina siyevota, siyebhalisa kutsha njani, thina kade vele sihlala sivota sikhona ngathi emabhukwini lani okuvota. So lokhuyana sibona ingazani i-problem ile veki. Yikho lapho kule problem khona.
Nkosazana Khumalo, ubona njani kungakuyini ukubangela abantu ukuthi bengasukumeli phezulu kuyabhalisa?
Ngivungena nalo lo mkandla kuleyo ukuthi akuzange kwenziwe i-voter education. Okunye okukhona ungazani ukuphica labo abanelisa ukuthi bayiregister ukuthi babe ngamavota ludubo lwe-proof of residence. Iningi labo lami ngike ngabhodabhoda ngikhangela ema-centers lapho okurejistwa khona. Ngafika e-market ku-5 Street kobulawayo lapha. Abantu bagcwele phambi but e-tentini yezethu kungelabani. Ngasembhodabhoda ngixoxisana labathi namavenda ukuthi kanti isizathu sokuthi lingangeni liye-rejista libe ngamavota yisiphi. Omama engakhuluma lapho babesithi bona udube silale ukuthi singenile phakathi lapha kwathiwa sibuye bobufakazi bokuthi sihlala ngaphi. Enye into uhulumende angayaziyo kumbe ugqatha ngomuno uyayazi ezindlini lapha iningi labantu bethu baloja ikakhulu emalokithini uyanelisa ukuthi ufike endlini elezinto eziyi-4 kube lemuntu eziyi-5 zibe ngupilisi. So izekhi ifika ingane yakhonona ingathola ukuthi kubuya abantu abalitshumi bevela ndawonye bebhalele ugwalo umnikazi muzi oyedwa. Ontanga bebekhala ngokuthi njengoba lukeli kwazi ukuthi ngemsebenzi kasilayo lezindlu kasilazo. So esizamsukumisa sitelekezele ukuthi kwaziyo ukuthi sihlala ngaphi ngubani yena uhulumende ekwazi ukuthi wasitshisela izindlu lokhu wangenayo akazenzi. Akazakakafaka imigoqo yokuthi abantu bathole izindlu. Basebesithi bona owabo umbono ngokuthi kanti nxa uhulumende sithi ufuna babanike ubufakazi ukuthi bahlala ngaphi, yena uhulumende enguye owapha abantu izithupha. Angithi isithupha siyakhombisa ukuthi ngisizalwane zaseZimbabwe, ukuthi ngihlala ngaphi sokudingani. Yena esazi ukuthi wasitshiselini.
Mnumzana Mkandla, sike saxoxa labanye abathi bona ngabasoze babhalise ngoba abasiboni isizathu sokuyavota ngoba bengesela themba lamabandla akhona kathesi. Ukubona njani lokho?
Yebo, kungaba kunezinye izizathu zona lezo amabandla wona la akhona. Kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi abantu sebehlukuluzwe kakhulu nguyena lohulumende wezana. Njalo nxa abantu besithi bayavota bese bebekwazi ukuthi sobulobutsotso sobenziwe njengakhona lokhu ukuthi kathi bona benza i-voter education ngobani khulukhuyana kuyabahlukuluza abantu ubusuyadinga yena i-proof of residence emuntwini okwazi mhlophe ukuthi khona uthwele isithupha sezimbabwe khulukhuyana kuyabahlukuluza abantu ngoba leyo ncwadi leyo kuzeyithole ngithe ngikhangela nakhona ngane lapha kwade kusetisayiswa khona kuthiwa khona abantu bebhala ama-fidavit amanye amakhansela beqothwa nabantu labo kuthiwa khona baqalisa ukuyofotokopa amabhuku abo abanye hamba lamabhuku awezibhedlela ukuthi bayagula kodwa ibhuku lelale libhalwe i-adresi yakhe so-ke usiza ukuthi umuntu lwane buye ngenye i-proof of residence edlula khona laphana njani yena engasomnikazeni khona kuyona kuyahlukuluza abantu bagcina bengasela themba so khonokhu kuyedike kuyadingakala ukuthi abantu kabakhuthazwe ukuthi kabaqinisele abantu behambe bevota
ye nkosazana Khumalo wena uthini ngalokho esikuzwayo ukubana bakhona abamadolonzima donda ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bathi bona kathi vele ngingabhaliselani wona amabandla akhona engathembisa
ye hayi bakhona bona laba abantu abanjalo njalo kayisiyo ndaba yabo ngoba kambe shuwa iminyaka isiminingi silokhu abantu bebekezela seze sifika 40 years alokhu bebekezela ngokuhlukuluswa olunye udubo ngolokuthi uyazibuza weza nxa uphuma endlini ukuthi ngihambe ngiye ezeki ukuthi ngiyebhalisa ukuvota lapho engizafika khona bese ngitshele ukuthi kufuneka incwadi apho endihlala khona ugijime uyedinga incwadi uphenduke ukuthi uyanali uphenduke and ungakhangela futhi iningi labantu abangasafuni ukwenza lutho ngama-survivors e-Gugurahund kulabantwana abathiywa ngabazali ababulawayo ngesikhathi se-Gugurahund abantwana bona labo kabalazithupha abalama-birth certificate.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla.
Inhlanganiso ye-World Health Organization ibikwa isikhethe uMongameli Mugabe ukuthi akhokhele imizamo yokulwisana lemikhuhlane egoqela owechukela i-diabetes, owemvukuzane i-cancer, i-asthma kanye lomkhuhlane wenhliziyo i-heart attack. Imikhuhlane le ibulala abantu abayizigidi ezingamachumi amathathu lengxenye 36 million emhlabeni jikelele ngomnyaka. Umsakazo we-ZBC uthi uMongameli Mugabe uphiwe umlandulo emhlanganweni we-World Health Organization oqhutshelwa kwelase-Uruguay izolo ngenjongo yokulwisana le mikhuhlane le. EZimbabwe umkhuhlane wekensa lowechukela isihluphile mpela okokuthi sibulala abantu abanengi ukwedlula umkhuhlane wengculaza. Ngakho umphathintambo wezempilakahle uthi sebezasebenzisa imali yesikhwama sengculaza ukulwisana lale mikhuhlane. Sixoxelo meli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Bednigo Bebe yena othi isihluphile kakhulu limikhuhlane.
Imikhuhlane yona leyo iludubo olumangalisayo ngoba ke abantu osokungani kuyabaphazamisa ke ukuthi abantu abaningi ke kabazwisisi ke umuntu sokwaphonga ukuthiwa angafa ele cancer kuthiwe ule AIDS, afe ele diabetes kuthiwe ule AIDS ngenxa yokuthi ayisakhangelwa ukuthi iyimikhuhlane enzima. Sokuphongutwa khona hayi umuntu ubegula umkhuhlane sebakuthatha njalo abantu. Kodwa ke umkhuhlane ukhona ukuthi umuntu uyabe ngalawo umkhuhlane ukuthi engekho HIV, but wona lawa ama-diseases despite the fact ukuthi umuntu kakho HIV avele sebaqedile abantu, they are deadly.
Uhulumende uthi usesebenzisa enye yemali yesikhwama esikhangelane lo mkhuhlane wengculaza ukulwisana le mikhuhlane le. Ngathi yanele na imizamo enziwa nguhulumende?
Hayi, kangiboni ke ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende yanele ngoba nalokho okulutshwane okwenzakalayo ufica ukuthi ke ngabantu ababe befake imali kuhulumende weZimbabwe ukuthi kuthengakale imitshina eyafanele ukuthi isebenze njalo lama-drugs angkhona afanele isebenze. Bona ngwabo njengohulumende akula nto ke esingathi sebeyilungiselele ukuthi balwisane ke lemikhuhlane yaleyo ngaphandle kokuthi mhlawumbe bayifake kweminye yemikhuhlane eyingozi ukuthi ke kuzafakwa kuthiwe ukuthi nga imali khona khona bese zafaka okungaka kodwa ikakhulu abasinceda kakhulu nxa sokubuya le mkhuhlane ngiyambona kusiba ngabantu abafaka isandla eZimbabwe so ke ngombono wami ngibona ngani uhulumende weZimbabwe kakalibi lokuthi uzilungiselele ukuthi angalisana le mkhuhlane nale
lokhu esingathi i-awareness ke ukulimukisa uZulu nje ngemikhuhlane le ukuthi aqaphele abe siyahlolwa lapha lalapha abezempila kahle ba kukhona abakwenzayo
well abezempila kahle futhi ngizatsho njalo ngithi hachi kakhulu abakahulumende kodwa abezempila kahle uzafika ukuthi kulabo abakahulumende abaphatheke ngakho ukuze ku-campaign leyo babe ngabantu abale sponsorship la sofika ukuthi kuthi ke laba abazelayo abantu emhlabeni jikelele bafake ke izimali ukuthi kube lama programs akhona
umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South etalele parlamente sixoxela ekhona le enkayi
okwamanje sesilethulela udaba oluveza umbono kahulumende welemelika
ilizwe lemelika selicodoze kakhulu okwenziwe ngamalucaja esigodlweni sesomalia iMogadishu lapho kusetshenziswe khona ibhomba elilamandla amangalisayo elibulele abantu abangamakhulu amathathu 300 mhla ka-14 ngomfumfu ibhomba leli lidubuke endaweni okuthiwa yihordan lapho obekulabantu abaningi abahambahambayo emgwaqweni njalo lezimota ezithwele abantu kuphinde kwadubuka elinye njalo ibhomba kusanda kwenzakala lokhu kwenye indawo eMogadishu ukudubuka kwebhomba leli kube yinto yakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka njalo kulimale abafika amakhulu amane selokhu kwabunjwa ilizwe leSomalia isikhulumeli sikamongameli Donald Trump eWhite House sithe okwenziwe ngamalocaja la kuveza ukuthi abefuna ukukhahlameza uZulu isikhulumeli lesi sithe kusobala ukuthi abantu abafileyo labalimeleyo ngabantu abangelazikhali okugoqela izizalwane zeMelika loba nje abakhangelane lokuhlenga abantu ababhekane lendubo ezijeneyo bezama ngamandla wonke ukuthi bancede abahlelwe yilokho okudalwe ngamalocaja kuningi okumele kwenziwe phakathi kwelemelika leSomalia ukwenza ukuthi kube lokuthula elizweni lelo ilizwe lemelika seliqalisile ukudumeza okufunwa ngabantu abafelwe ngabanye babo labalimeleyo ilizwe leli lithi lizaqhubekela phambili lisekela eleSomalia njalo lilusizi ngokwenzakale eSomalia
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sigqibeke uhlelo lamhlanje ngengoma kaLucky Dube simkhumbula umthembo osithembayo lizakhumbula ukubana ufikise iminyaka elichumi esishile kulumhlaba izolo. Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Umsekeli womeli welemelika eZimbabwe unkosazana Jennifer Savage unikeze inhlanganiso yelupane imali.
Kwanelokho lamhlanje livalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.